zvese kwatiri zvinopari zvino tatopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo chibage chacho chatikarimawo chishoma saka zvinhu tatakwanisa kutenga nekeshi saka takutotengawo nechibage
chii chamunee muchitenga nechibage
tingachitenga shuga neflawa nesipo tingangoti mabasic commodity zviva tinenga tichitengawo ekukwanisa kuraramisawo mhuri pazuva
saka munee muchitenga kunani kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa
kune vanofamba vachitengesa zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu saka kune avo bhakidi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaunhi vaizaizochinjisa
saka ini munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro
pari zvino kamiriro kazvikaita kuti ndiende kutaunhi kwaok kunotenga kwaokeka zvinhu zvakatondiomera ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok saka ndotongoti munhu auya panopamba zvoita ndiri kuita sei ndiri kotambira zvaanazvo ini ndogara panopamba zvangu nei ndinodya ndiri panopamba saka hapasina kwandichasunga kuenda nokuti zviri nani pari kamiriro kakaita sipurekeni yacho
ko muri kudi kunotengesa chibage chenyu kugmb mowana mari muchizonotenga kuzvitoro zvakachipa
kuti tiende kugmb pari zvino chibage chacho chichiri mudura tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro bhari chienda changoomawo munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga saka chiri mudura kuti ndichiunganidzei kuti tiende kugmb haisati yasvika tanewo ndiendese kugmb
ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi
zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg raisi yakakwira kuno kuyapa $10 flawa iri kuita $8 bhari sipo riri kuita riri pa$5
flawa inenge iri makg mangani raisi yamataura anenge ari makg mangani
apa ndikutaura zvema 2 kg 2 kg
ko mafuta ekubikisa
mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23 2 liters kutaunhi iri kuita $14 saka kuno kuti tingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaunhi takutongomurayira magrosari edu ese takutongomuunganidzira mari